vamandowanzira vazvipira kumapurisa nhasi pavapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo. Rimwe remagweta avo vaBrian Hungwe vaudza Studio 7 kuti vamandowanzira vari kupomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavakange vachiri muhurumende. VaHungwe vati vamandowanzira vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapa basa kambani yanachipanga mazano yemegawatt kuti itire kambani yeNet1 basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa iri kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda. VaHungwe vatiwo vamandowanzira vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant basa repamusoro muBoard rePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. VaHungwe vaenderera mberi vachiti vamandowanzira vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa vachiti vaudza mapurisa kuti hurumende haina kana mari yayakabhadhariswa nekambani yemegawatt vachiti basa rakaitwa iri rakapa kuti kambani yeNet1 ikwanise kudzosa makumi nemakumi ezviuru zvemadhora zvayakanga yarasikirwa nazvo. VaHungwe vatiwo vamandowanzira avo vachiri mumaoko emapurisa vakatarisira kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva idzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriro wemapurisa amai Charity Charamba. Mune imwewo nyaya, vanhu vanodarika makumi mashanu vanonzi vapinzwa muchipatara mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma muHarare. Zvinonzi pane vanhu vanodarika makumi mashanu vari kurapwa chirwere chemanyoka mumusha wekambuzuma izvo zvave kutyirwa nevagari kuti chingangove chiri chirwere chekorera kana typhoid. Mumwe mugari wemukambuzuma uyo ari kurwara nemanyoka aya amai Nancy Mukandi vati vaenda kuchipatara vakarapwa asi vamwe vachirimo muchipatara.
Ndaenda kuchipatara ndikanorapwa manyoka asi dambudziko riripo nderekuti kuchipatara kwacho kwasara vanhu vakawanda futi vanotopfuura 50 vari kunzwa manyoka. Tiri kumwa mvura ine tsvina, mvura yatiri kumwa yakasviba.
Sachigaro weCommunity Water Alliance amai Hilda Beta Rwambiwa vati chirwere chemanyoka ichi chinogona kupararira kana kanzuro ikagarisa veruzhinji vasina mvura.
Mune vanhu vemakore anobva pamashanu kusvika kunavo vechikuru vari kubatwa nedenda remanyoka. Izvinotishungurudza zvikuru nekuti tinoona kuti nyaya idzi dzinobva pakuti nyaya dzemvura dzisi kutariserwa pane zvakanaka. Nyaya dzemvura dziri kutariserwa pasi nokuti mubhajeti tiri kuona chikamu chiri kuiswa kunyaya dzemvura kugadzirisa mapaipu emvura neesuweji chiri kupiwa mari shoma chokwadi. And pamari iyi ndo iri kuzokonzeresa kuti nhau dzemvura dzinge dzichingoramba dzichiita maproblems mukati mecommunity yedu. Nokudaro tinokurudziravo vesitufarare kuti pabhajeti process yavari kuita vange vachiwedzera mari yavanoisa kumvura kuitira kuti tisaramba tichirasikirwa neupenyu nevanhu vanenge vachirwara nechirwere chedenda iri.
Zvichakadai mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yavo iri kuedza pose painogona napo kuti chirwere chemanyoka ichi chisapararire. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vakafa nechirwere chekorera muHarare mwedzi mishoma yadarika uye vazhinji vavo vaigara mumusha unogara veruzhinji weGlenview. Asi pari zvino hurumende inoti yakakwanisa kudzivirira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.